Good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on January 22nd, 2018. And this is Live Talk. I am Kip Stobe.
And I'm Jonga Kandemiri.
Tonight on Live Talk, we are talking about the plight of vendors in Zimbabwe as they face eviction in some urban areas.
To join our discussion, phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 meter mobile frequency and at the 4930-15460 and 6080 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 o'clock.
On the internet, you can find us at www.voazimbabwe.com, www.voashona.com, and at www.voindebele.com.
Thanks for joining us once again. You are listening to Studio 7 Live Talk. This evening we are talking about attempts by the government to forcibly remove vendors from Harare Central Business District.
The government has given up to today the vendors to leave and threatened to use the Zimbabwe Defence Forces if they do not heed the call. But vendors in Harare have stayed put, vowing to fight back if they are forced to leave lucrative selling points in the city's central business district.
The situation is calm in Harare and other cities, with indications that vendors are conducting their businesses as usual. Millions of people in Zimbabwe have ventured into informal businesses due to the country's declining economy.
To join the show, please call us now. And also, you can go to our live streaming on our Facebook pages, VOA Studio 7, VOA Shona, and VOA Ndebele.
Ibambe Zulumuhle, lingalithola njani lapho elikhona khona ngapho ke endaweni esijeneyo. Jonga, unjani mfowethu?
Ngiyaphila ndoda.
Yebo, bathina abantwana.
Ah, bathina bayagula.
Ayi, baza ba right.
Flu.
Oh, flu manje.
Yeah, flu, yeah.
Yeah.
It's cold, you know.
Yeah, isikhatsa khona
ngoku. Ukutonora. Yeah. Kuyagodola.
Yeah, ikunjalo futhi.
Yeah, kunjalo.
Yeah, lamhla ke sikhuluma ngama vendors, sikhuluma abantu abathenga bethengisa impahla ezidaladini. So sizwile ke ukuthi Harare bekuthiwa ke kuyasetshenziswa ibutho ukuthi basuswe khona ngale ke esidaladini. So singazi ukuthi ibutho selingenile kumbe hatshi, sizokuthiwa ke alingenanga lamhlanje. Kodwa ke abantu bangani bethukile. Kodwa bolaba abathengisa ezidaladini bathi bangavele bebuye bagijimisana kuze kuthi ya. So ke kukhanyakazana kulokwethusela nokuthize. Njalo ke sike sakhuluma lo mnumzana uStanley Zorwadza, okuvendors union kumbe association Harare khona ngale. So besithi yena kafuna ukuthi ebone abantu begijinyiswa ngamapholisa awekhansili namapholisa kumbe amasosha ngoba abantu baphila ngakhonokho akulenye indlela abangayenza. So susa ukuthi ke lingene kuhlelo khona manje. Sixoxene ngodaba lolu. Nasi nombolo, ufone kanye, siyakufonela lapho khona ngapho. 001-202-619-2077. Kunjalo futhi.
And Gibbs, remember, this is not only in Harare.
Yeah.
In all the cities, and that is the government ultimatum, that the towns and cities, in all the towns and cities, and it's only... it's not only directed to vendors, also to those who operate pirate taxis.
Aha, nakuta.
Yes. Mchika-shika.
Mchika-shika. Amashika-shika.
Yeah, mashika-shika.
Yeah.
So in all the cities and towns, regardless of the size of the city or the town, ivaru kunzingawa bude ndiyo so, nyatru kurukura nasi wadio watereri ni watariri ndiyo, ye dano ragatora ni urumende, rekupa wano tingisara umigwagwa, neve michova, ima awa nukwana kuita 48 hours makumi mana ni masere kana kuti mazuwa maviri ekuti vange vabva munzvimbo dzavano shandira vari vanga wano tengesa nzvimbo dzavano tengesera dzisina kubvumizwa nehurumende kana nemakanzuro pamwe chete nevano takura vanhu ivavo vema pirate tax nzvimbo dzavano takurira vanhu nekuburutsira vanhu kana dzisina kunge dzakabvumizwa nehurumende gurukota rezvekutongwa kwematunhu vaJulai moyo ndo vakapa inonzi ultimatum kana kuti shoko iro rekuti vanhu vavanga vabuda mukati memazuva maviri kana me 48 hours vakati iwo kana vanhu vakakundikana kubva munzvimbo idzodzo hurumende haisi kuzodzoka shure ichashandisa mauto kuti vanga vachibvisa vanhu vane chisimba vanoti vakataura nemumwe watevedzeri wemutungamiri wenyika va Constantino Chiwenga kuti mutibatsirewo kuzotipa mauto kuitira kunge tibvise vanhu ava nechisimba. Chatisingazivi ndechekuti zvinokodzera here kuti vanhu vange vachisvika padanho iroro rekuti vanobviswa nemauto nechisimba inyaya inofanira kunge ichitauriranwa dai hurumende ichigarawo pasi nevanotengesa vachinzwana nazvichemo zvavo pamwechete nemakanzuro ndozvatoda kutinzwe nhasi kubva kwamuri pindai muchirongwa ndechenyu nhamba dzenhare dzambotaurwa naGibbs asi vamwe mamusati matora zvinyoreso kana maballpoint ndokupai zvakare nhamba 001-202-619-2077 makangofona tobva takufonerai kandiro kanoenda kunobva kamwe fonai tobva takufonerai Gibbs
kuzvarofoito. I think we're joined by our first guest, and that is Mr. Michael Ndiweni. He's the director of the Bulawayo Vendors and Traders Association. Mr. Ndiweni, good evening and welcome to the program. Oh, I'm told that Mr. Ndiweni, his phone has dropped. So maybe let's read one or two messages that have been sent by people on our Facebook pages. Let's see. I think there are one or two people that have actually joined us, and the number is increasing. So the first person that sent us a message here, Mr. Chonga, we have got Zuze, who says he's watching and watching from Botswana, I guess. Then there's Clemens Machemeza, who says, I'm watching you guys from Maswingo. Hilary Mashawi says, Gibson Chonga, thank you for bringing the program. I'm watching from Caps. And then Bongani says, I'm in Cape Town. Then we've got Tendai, who is in Kamfinza. Kamfinza is in,
close to Highland.
Yes, yes.
Yeah.
There used to be a business center there, right?
Kamfinza, yes. Yes. Inina hanga andira mbo pashika. Asi bhazi randai kwira raipfuura naiko kurichienda kumusha. Saka ndichipaziva.
Then Muska Whiskey says, I'm watching you on the phone. Oh, this is a question, actually. Can I watch you on the phone, or TV? Both, I think.
Both, yes. Both.
Yeah, so
as long as he is logged into our programs.
Eh? That's it. That's if she or he goes online, then open our websites.
Yes.
www.voazimbabwe.com or www.voindebele.com. The last one, www.voashona.com. Yes. So go there and then you can actually watch and send us a message and all those kind of things. What do you have?
Hanzi namkoma Jack Eve. Ndofunga ndimkoma Jack Eve. Hanzi, hey, create jobs. Vaka zizepi. Anditi maitema maticha ne reken kuschool. Ivai mavenda wa streets. Shina ya wandisa. Mungu wa rutinga wa visko. Then Rafael Makana. Government give vendors and tax pirates 48 hours. Zekubuda mtown. But wakaba 15 billion wakapiwa 3 months. Ooh. So takupawo government 48 hours to create jobs. Then Chirabwa Rabwa. Anzi kiki kuseka namo serugare. Kwa wakuru hawa vanombuziziwa here kuti kutengesa kurukuita vanhu kushaya mabasa. Ngaba pe mwano mabasa. Vozo taura izvozvo. Azvine ine masoja izvi inamo kutengesa. Tina Suzene mucha onyerwa. Anzi vachagireiwo mabasa. Vaone kubuda umwe. Arikuwana mari ye rendi chikafu nekuendesa mhuri yake kuchikoro. Saka akabuda asina basa. Munoda kuti ararame nei kana kuti maakuda kuti mbavha dziwande munyika. Siya vanhu vatengese. Because muZimbabwe hamuna mabasa. Hanzi mukoma wedzirai Marisa. Ko mhuri dzorarama nei. Vonoba here vanhu vozvi. Hanzi voziva zvipi manje kana kuriko kutonga kwaro garwe. Ah, hariti. Mumwe ati ndipei hanzi nhamba dzake idzo ndifonerei mashava mashava ari muSouth Africa pa namba 27786792586 chaedza kufonerai mukoma mashava mashava tomboverenga kubva kuna Jenny muchaonyerwa o tamboverenga yakanyora kaviri Violet Chibilika hanzi create jobs notice iri kupera nhasi zvokupedzerana mangwana. Oh, and the last notice is Rupera to Pedrana Mangwan.
Yeah, so we've got Sipa Zuze who says, I'm watching you direct from South Sudan.
Oh, yeah, he's our regular.
Yes, he's a regular kind of listener. Then Richard Piri says, Zimbabwean citizens should comply. Then Takawira Aspanda says, I'm watching you from Karipa, Nyami Nyami Rural, Wamola. You know Wamola?
Mola, yeah. Mola, I need it.
Yes, Mola. Yeah. Then Professor Ndlovu says, I'm watching you guys from Kezi, Ego Peula. I know the place, eh? Then Andrea Munyangaru says, the government can use force, yes, but this is not the source of the problem. If jobs are created, then vendors are going to just pay on their own volition. Then Bongani says, thank you, Studio 7, for this kind of program. Then Richard Piri says, We need order in Zimbabwe, nothing else.
Mm.
I guess you could have
called. Tinemterere wekutanga anzi ndimukoma ndofunga kuti koma Donald Mamboma.
Aha.
Ndandinoona kuti mukoma Donny D.
Donny D. Yeah.
Yes. Mukoma Donald makadi.
Eh, mukoma ndofara mukoma Jonga muri sei?
Aiwa tiri wapenyu. Hapindai muchirongwa ndichenyu imimi you don't need any introduction.
Aiwa ndiri hatitwari dze chirongwa.
Ndizvozvo.
Eh, mukoma Jonga munona chiika namukoma Gibb.
Mm.
Nyai ndipo ndekuti mavenda tichovatsigirawo kana zvese vanhu vakauya kuno vari vari kudhaisikora nemiwo mukoma ndemmechitovadirawo nokuti chaita kuti kubuda kwamakaita hakuna hakusi kubuda kusina chikonzero mukati kune chikonzero chokuti pamwe makamahe basa kana kuti zvinhu zvava zvangomira zvine mamiri sio handimovaona kuzowana rimwe basa kune imwe nyika dozen minuti wagarika kana kuti munhu ogara akauya nekugarika ndiambasada nokuti basa rake vamwe vanhu vese vamunoona vachishanda kana vanga valechara kudhaisipora akatotiza kuti munyika make akashaiwa basa ari kulecharero kana kuti injiniya wamunoona achishandira kubve kwenyika ndozviripo kamavhenda ndozvimwe the same scenario kumavhenda mavhenda ari kutengesera mugwagwa nenyaya yekuti ngavakireta mabasa hapana munhu avaokera achidzingirira nesvimbo kana nepfuti vachimirira vakangokireta mabasa do you think kuti kana zisco ikavhura kana zimasco ikavhura kana sebo chemicals ikavhura munowana vanhu vakaungana marovha muri mastreet hakuna ngavakirete mabasa vanhu ivava tatotamburawo nogara kuzve kwemusha tichitema tiri kuzve kwemusha dozen mini kuti vanhu havanenge tinokwanisa kuitawo zvimwe zvinhu mukati menyika yedu but zvinotoita kuti nyika yedu budirire ngavakirire mabasa kwete kuti vadzinge vanhu vachirova vanhu vemarabhu vachitora matomasi evanhu vachidya matomasi evanhu
mukoma Mamboma tichidzoka kumashure kanzuru inotaura kuti yakagadzira nzvimbo kana kuti makanzuru mazhinji anotaura kuti akagadzira nzvimbo dzekuti vanhu ivava vaende kunotengesera asi vanhu ivava vanoti zvimwe zvikonzero zvacho zvekuti vasatengesera kunzvimbo hanzi hakuna makastoma anosvika ikoko the councils created the vending spaces but the vendors they don't want to take up those spaces
ndida kupa example yekumasvingo mukoma Jonga kwandoko kunonzi kuchitima market handitika musika mukuru nozikamwa kumasvingo iyoyo zvakakiretwa navalwis chamiti vachiri meya wamasvingo the late alwis chamiti pane nzvimbo iri kupa makanzera nenyaya yekuti pa2008-2013 makanzera akadhominata ezanup f akawanda pakuriga kwavakaita kuya vakaita vakawanda havachina vari kuti ndo biriki makanzuro mazhinji vanhu mamwe makanzera avo ndovakuita zveko zveuori vachikiretera nahama dzavo zvavo zvechizano zvokunzi kana uchida kuti uwane sendi unonyoresa ukozodii zvava dzimwe ngano dzina kana nomusoro wese mugoma ende vanhu vavakutambura ngavangokireta mabasa mugoma zvekuti kana kuti zvakafanira kuti muHarare wonzi kukakola kana kuti kusingasviki pedestrict kusingasviki vanhu vanofanirwa kutenga zvinhu zvacho saka unonotenga ikoko ndiani do you think munhu angaenda kumahaipa uko kumucheto kana kumaoutgate kwetaun achinofambira kotenga matomati kotofamba vane mari vane mota
haiwa maita basa
ndotsigira mukoma zvorwadza namukoma ndichiwedo kumasvingo kune mamwa mukoma samuel wadzai kuti ngavarambe vakasunga ipapo dirijeni yavatoronga izano rakanaka tovatsigira hakuna ngoti mavhenda angangobuda masiriti iwo vasina mabasa avakireti
regai tikunzwa vari kumusha vacho kuti vanotambira sei kutsigirwa nemunhu asipo achikuti rova stereki iye asipo maita basa mukoma Donny tine mumwe
muteereriizvozvo
maita basa tina mukoma Edward vari kuzimbabwe makadii mukoma Edward aiwa tiri wapenyu kuri sei ikoko
kunoku inhamo mukoma tongodaro tirimo munyika medu
ndizvozvo mungadzora mbichana volume yeredhio yenyu iri kubva yangodzoka kuno
orit zvakanakai
ehe titaurirei nyaya yenyu
nyaya inonetsa mukoma Jonga ndeyekuti mukatarisa chirongwa ichi chiri kuitwa nehurumende chekubvisa vanhu mumugwagwa nyaya inoitika ndeyekuti pamwe pacho unotoona kuti zvinenge zvichitongotungamirwa nemayouth officers saka awondoona kuti kunongova kuda kungorwadzisa vanhu apa vanhu vanenge vachitozama kuti vatongoshandawo vawane chinoraramisa mhuri nekuti mukatarisa kuti munyika medu hamuna mabasa izvozvizvi vana kuzvikoro totitambura kuti towana mari nemuto upi kuti tiwane kubhadhara maschool fees pamwe nekutenga mabhuku saka vanhu vanenge vachitongotsvagawo kuti vangawana chouvirere vakwanisa kudi kuritira mhuri
asika mukoma Edward hurumende iri kuti saizvo zvino kune dambudziko recholera hanzi naminister the government could not continue to fold its hands when the threats of typhoid and cholera had become a reality He said illegal activities in the CBDs have virtually become cover for other criminal activities, and it was critical for the government to arrest the situation before it exploded. Varikuti dambudziko rezvirwere zvekorera netyphoid. Pamusoro pezvo, vanhu vari kutengesa mukati mwemo akuitawo mbavha dzakungowanda nevanenge vachitengesa, saka vari kuti zvinofanira kugadziriswa. Imi munoona sei?
Tikatarisa mudhorobha redu muHarare, munoona kuti pane nzvimbo dzakanga dzichitaurwa kuti ndo magadzirwa kuti mavhenda vandotengeserao, asi kusvika pari zvinezvo hapana pati pagadzirwa kuti mavhenda vaendeko vandotengeserako. Plus kunzvimbo kwacho kokoko kunenge kuri kure nevanofamba vanenge vachitenga tenga kuti tikwanise kudii kutengerwa tiwane kuraramisa mhuri, handimaona manje. Hongu chirwere kuti pane cholera nezvii zvese tinozvinzwisa, asi kuti kudai tagadziriswa nzvimbo idzodzo tikwanise kudii tikwanise kutengesera zvitengeswa zvedu mune zvakanaka. Manje hakuna nekwatagadzirwa kuti tingatitondeiswa uko kwatinodii kwatinokwanisa kutengesera.
Kwouyawo imwe nyaya yekuti vanotengesera mumigwagwa ivava vanonowaridza zviro zvavo pamberi pechitoro chiri kubhadhara mitero. Tombopa kana example kana mufananidzo wechitoro chekwaok. Muchitoro chekwaok chinobhadhara mutero, ini ndosvika ndowaridza bhutsu dzangu nembatya ndakutengesawo panze ipapo. Munoonawo sei danho iroro?
Nyaya iri kuitika mukoma Jonga ndeyekuti isusu semavhenda ka apa tatova kutsvaga kunonyanya kufambira vanhu vazhinji kuti tikwanise kutengerwa, pane kuti toenda kure kure kusingasviki vanhu veruzhinji tinotengerwa sei? Ndo nyaya inenge yavapo. Iyi nyaya iyi inyaya yekuti vanhu taakungoita zvisingatenderwi zvacho, iri nyaya yekuti tikwanise kudii kuti tingabata dhora tikwanise kuraramisa mhuri dzedu, andimaona mani.
Thank you so much mukoma Edward. Ndoda kuti mutsanangure the same reasons amuri kupa nechirungu kana muchikwanisa yanyu kuti why do you want to remain where you are operating from, like on the streets, yet the councils created some vending space for you. There are stalls that we understand the council, like for Harare, built at Coca-Cola and Coventry Road, I think. So why do you want to continue selling illegally in the central business district? Hello?
I think it's off
there. So the two, Donald Mamboma and Donald Mamboma is in South Africa.
Yes.
And Edward, they are all concurring on the issue of jobs. They are saying for vendors, it's not like they just want to be vendors, but they are doing it for a living, survival. If the government creates jobs, then no one will be bothering the councils or the authorities going into the CBD to sell illegally, you know. So I don't know how jobs could be created to cater for over 4 million people who are vending on the streets. Because that's a very tough, yeah.
I think we're joined now by Ms. Deborah Mkasa. She is one of the members of the Bulawayo Vendors and Traders Association. Mkasa, good evening and welcome to the program.
Good evening. How are you?
Siyaphila, wena unjani khona ngapho?
Ayiphilile.
Akutsho ukuthi khona ngapho ke bekungani kuyethuselwa ukuthi bazakhipha ibutho ukuthi libuye khonapho ligijimisane lani emgwaqweni. Kuhamba njani okwamanje?
Kwabulawayo kungathi kusathule kasikezwa lutho, bese balindela ukuthi sibone ukuthi bathini. But thina njengeBulawayo Traders Association sirelease i-stress statement esonayo uhulumende ukuthi engakwenzi khona lokhu, kaqale eprovide izisebenzi lezi ezingamavenda imisebenzi. Bese kube kanjalo sixwayisa futhi ukuthi abantu abatshontsha imali yegovernment i-15 billion baphiwa 3 months i-estimate yokuthi beyiphendukise. Thina-ke amavenda singaphonga ukuphiwa 48 hours, engathi singamasela thina singazomasela. So sicela uhulumende ukuthi kakeme eqale esinike imisebenzi nxa kuwukuthi ufuna siphume emgwaqweni.
So-ke alesabi ukuthi bangagcina bebuya nje betshana lani khonapho?
Hayi, ukwesaba asingeke sesabe kangako, ngoba ilungelo lethu, i-constitution yethu yeZimbabwe iyasivumeza ukuthi sithengise, sisebenzele izimuli zethu. So sizakhulumisana naye, sizambelana naye yena uhulumende wethu. Nxa kusehlula njengoba bezasigijimisa ngamasosha wethu, sizagijima sisatha, kodwa siyaphinda sibuyele. zaba impankwana necoacha iphindiphendukiswa.
Aha.
Iphindiziphendukile.
Ye, mana kunapho ke ungayika tjana siyabonga kakhulu kodwa ungasuki lapho khona kunapho. Yibo bambile mam. So what she's saying is that the Bulawayo Vendors and Traders Association has actually released a statement saying that what they need are jobs and they cannot be given a short notice to leave. Yet people who actually allegedly stole some money and externalized funds were given time, about 3 months or so, to return the money. And she says there are some people who actually stole about diamonds worth about $15 billion. We have not even been given an ultimatum, you know. So why should they be given such an ultimatum? And to make matters worse, you know, they are not too afraid of the army. Because she's saying that, you know, that's their job. You know, they're not criminals. They're people who are actually earning a living through selling and buying items. So let it be, you know. Whatever comes, let it come.
And I understand we are failing to get through to Mr. Sten Zorwadza.
Yes, yes, and, we're trying by all means.
Yeah, we're also trying to get hold of Mr. Samuel Wadzai to bring them onto the program.
Yes.
But as I said, Gibbs, the minister was quoted in the Herald as having said that the government fears for the outbreak of cholera and typhoid. And you also said the illegal activities in the CBDs had virtually become cover for other criminal activities. Hence, it was critical for government to arrest the situation before it exploded. And he's quoted as saying, prevention is better than cure. The CBD is now home to a litany of unhealthy vending activities such as selling of second-hand clothes, unregulated vegetable vending, roasting mealy cobs and money changers, amongst other activities.
So it's a lot of people that are facing eviction. So we can go back to Deborah Mukasa.
Yes.
And you see, Deborah, when we, Ms. Mukasa, when we look at issues to do with money changing, like while we are busy selling tomatoes and other things, there are people who are actually selling some other stuff near you there. So why not the Zimbabwe government doing whatever it wants to do? It wants to do that because there are some criminals that may be around you there.
Yeah, for sure. For the people who do money changing, as BVTA, we complained to the government that they should be arrested because it's not, you know, it's not conducive to do money changing. So thina njengebulawayo vendors vele asikufuni ngoba kakukho even emthethweni. Okuqakathekileyo kakhulu yikuthi yethu le local government kayilungise ama-bylaws. Abantu labantu sebekwazi imithetho yabo abamele beyenze, sebekwazi lokho abamele bekulandele. Khathesi vele yi-free Mandela. Ngoba wonke umuntu ofisa ukungena esidini kumbeni ngothengisa inyama kumbeni ngothengisani kuba nzima vele ukuthi umcontrole ngoba akunamthetho oyiwo olawula ilizwe. Imithetho okhona vele ngowakudala okaSmith. So thina njengamazendazi lokho sicela ukuthi ngabalungisisa, salungisa njengama-associations kodwa kwathunyelwa kwaya ku-local government. Lokhu kubhenkiwe kumbeni kungapho ukuthi kuphenduke njalo ukwenza ukuthi kunqasele uncedisane lamazendazi. Amazendazi they are not ama-criminals but ngamazendazi afuna ukuncediswa kulokhu abangakwaziyo because singananzelela vele kabazange beke befunda ezikolweni besithi when I grow up I will be a vendor. Bazokuza bafunda besithi bazaba nemsebenzi, bafunda besithi bazakuba ngama-enjinia, bebe ngamapholisa, bebe ngamasosha kumbeni bebe kuyini ngemisebenzi yabetshiyeneyo. But due to economic situation ekhona kwaba lokukhotshwa abantu emsebenzini ama-factory avalwa. So abantu kathesi sebephila ngayi-vending. Umuntu uyavuka ekuseni esiya estridini ukwenza ukuthi ethole imali. So imithetho kayilungisiswe, ama-policies kalungisiswe, ama-bylaws kalungisiswe ukwenza ukuthi nxa ukhona konke abantu befundiswe behlale phansi beyazise ukuthi lokhu kubi lokhu kuhle zani ukuphonga ukuthi kusasa bevukele babagijimise. Sizagijima sibe estridini yebo siyokuma kweliye ikhona sigcine sesenza okudlulisileyo.
Yeah.
Ngikhuluma ngokuthi o-tech code la laba bakhona
Yes, I was a cool again to Pendala Pampakona Pongaika channel. So she's saying that the government should fix a lot of issues, and even the councils should fix bylaws, you know, so that they can operate accordingly. So at the end of the day, somebody then asked the question, that is Nyari Makuyana. She says vendors are not being told to not to sell. They are told to move to certain given areas.
Mm-hmm.
So she's saying Deborah should answer that question.
Oh, yeah. Give her the opportunity.
So Deborah, there's somebody asking you here that the government is not asking you to stop selling items, but is asking you to shift a little bit, go to some designated areas. So why are you actually resisting to shift to those areas designated by the councils? Yes, Mama. So she's saying that they want to sell at certain places where somebody can walk.
Instant money.
Yeah, like
like Makonzi.
Yeah, like you know when you kill a rat,
mm-hmm.
use some medicine. Oh, what do you call it?
Some
red kill.
Yes.
That is fast to kill them.
Yeah.
So what you need is to hook the money when it's very hot. So people will be passing through you and all those kind of things. But if you take people to Islanders Club down there or take them up to the other industrial areas, no one goes there.
Yeah,
so she says those are not good selling points. So the government, the city councils should think about that.
But you know,
so she says they can have some divisions in the CPD.
But you know, O'Gibbs, I think they will give them the opportunity to answer to this question that I have. That is my personal question.
Uh-huh.
You know, if the people are starved of goods and stuff in the CBD, they will be forced to go to those selling areas.
I think we've got another.
Yeah, we have Mr. Samuel Wadzai, who is the director of VSET, which is a Vendors Initiative for Social and Economic Transformation. Wadzai Magadi. Aiwa, tunoto tenda emino kuti taangati chinetseka kuti kubate parunhara asi tazokwanisa kubata. Nyaya tiri kukurukana ndiyo iye kuti makapiwa maawa 48 kana maawa makumi mana nemasere kuti munge mabva munzvimbo dzisingabvumidzwe dziri kutengeserwa nenhengo dzenyu. Taona kuti danho iri harina kunge raitwa maawa 48 anenge apera. Titaurire kuti zvakamira sei parinhasi.
Ya, ndizvozvo, hapana masoja ataona, hapana mapurisa ataona achiuya achivhiringidza vanhu, maripota ataona nyika yese. We hope kuti zvinotaridza kuti vaona kuti danho ravanga vachida kutora sehurumende hari siro rinotiendesa mberi senyika. We hope kuti vaona kuti mukana wokuti kana pane zvinenge zvichida kuti vanhu vataurirane zvino vanhu vanogara pasi votaura. Kwete kuti tinopedza masoja onzi akuenda kundodzingirira vanhu vari kuda kurarama vada kuchengeta mhuri dzavo. Handiurise zvine uchenjeri, hazvina uchenjeri kana vanhu vari kutitungamira vachiti vari kuda kugadzirisa nyika. Hazvina uchenjeri kuunza masoja dzobatoni zvizvo zvinogadzirisa dambudziko iri. Dambudziko rinongogadzirisa chete kana hurumende ikazvipira kutaura nemavenda, hurumende ikazvipira kutaura nevanhu vari muinformal sector kuti togadzirisa sei nyaya yekonjeshen mutaun. Harichi dambudziko redu semazenda kuti mune congestion yayo. Ini dambudziko ravo kuti vari kutadza kuvaka nzvimbo dzinokwanirana nesu nouwandu hwatava navo. 90% unemployment munyika munotarisira ti vanhu vanofanira kutongowanda chete kana hurumende ikasava isikasauya nenzira dzokugadzisa kuti tokutengesera pachena pange pari akasaru kana pasiri mucpg.
Saka pane urongwa here vawadzai hwekuti musangana nehurumende kana nemaauthorities kuti mutaure nyaya iyoyi?
Yes, isusu seboka takatombonyora I think about a month ago, just before pachinjwa mapermanent secretaries emaministry. By then takatonyorera vari vamulilo ndovanga vari permanent secretary veminister of local government, but takazoreplywa nevanyuwani vavako vakatiti aiwa tatataura nemitanga imambonoonana neHarare City Council nemamwe makanzuro ese kunzvimbo dzamuri kuda kuti mutigadzise matambudziko ari ikoko. Tikati aiwa sisi problem. Maefforts atakaitawo ekuda kutaya kubata vanhu veHarare City Council vairamba vachingopostpona mameetings ataifanira kuita navo. But takativanyorera vanhu veministry tichitaridza kuti isusu seboka tinovimba kuti zvinhu zvese zvinogadziriswa kana vanhu vakagara pasi vachitaura. Saka zvataakuita since pasina zvakabuda neHarare City Council, pasina zvakabuda nemamwe makanzuro ose muzimbabwe, taakudzokera futi kwavari kuministry. Tiri kutotaura inini tichidaro nokuti musi wesaturday takavaisira imwe tsamba yekuti onai takatadza kuona vanhu vamakati tichiona maakutaura zvekuti maakuunza masoja todii. Saka takamirira mhinduro yavo kuti tinzwe kuti asi wiki iyo ino futi tichitaura zvomuHarare tinokwanisa kunge tichionana nameya veHarare tinzwewo kuti vanoona sei tozvigadzirisa sei.
Thank you so much. Please do stay on the line. Gibbs is saying that as of now, because I cannot say as of end of business, because they might be still selling on
sometimes
the streets.
Yeah.
But he says up to now they haven't had any contact with the military or police or municipal police. So if they think that maybe the authorities may have decided to proceed with caution and deal with the issue differently from engaging using the soldiers. But this is only the 48th hour. Maybe tomorrow it will be a different story.
All came all together, yes. We've got Tindo who says, please create jobs for these people. Then Takawilia Spanda says, we want a clean city, comrades, whether you like it or not. Then Richard Piri says, vendors are welcome, but go to the created space. Then I've got Justice who says, I'm watching you from South Africa. And Denford says, I'm watching you guys from Mausekwa, Kwachi Water. And then we've got Sibarashi who says, I'm there, guys, fair. And then Sifas Zuse writes, I think the government is being heartless. The economy is dead, no jobs. Everyone is surviving on vending, including graduates. People create jobs and then chase them from the streets. My number is so-and-so. So he left us his number. He says, call me right now. Nelly Joe Utikona Nsemberengwa. Kuzobuya lo Wellington la uti ngiseharare pa 48 uzondi njalo uti lami ngise ngobulawayo. Then we've got another person here. Lillian says, I'm watching you guys from Joza. Then Calva Wilma Zondiwa says, but they must remember that those black money market money dealers are also affected by unemployment. So why should vendors want them to be arrested and not vendors themselves? They should all be arrested because they are in the same predicament.
Yeah.
And then Alan says, that lady Barbara Mukasa is talking sense. I support her 100%. How can people be given 48-hour ultimatum to leave the streets? So she's right.
Tina Mukoma Robert Muchade Nyika. Hanzi, varikushaya basa rekupa masoja avo, vakuita zvekumhanyisa mavenda. Vanoda kuti vararamire pi mabasa acho hakuna, ngavasatambudza vanhu. Then Mukoma Danimo Murombo, tsvagirai vanhu mabasa. Jobs, jobs, jobs. Siyai vanhu vatengese avo, please. Then Trimo Mutema, vakuru tinokumbirawo mumbotirega tiwanoraramo, muchitigadzirira zvokuti tiite zviri pamutemo. Tinofashua mukatidzinga mustreet umo. Tina Finos Mataruse, that's for struggling ZANU-PF government. Then Majua Muchita, black market pasinayo, ndiwo matsotsi varikutitengesera hembe dzaora uye grocery raka expire. Toda mashops avhurwe uye ma industry. And Patricia Kandeya, siyai vanhu vararamise mhuri dzavo, munozovapa chekudya here? Koma rent fees, guys, msadaro. Tina Clyde Chikuni Chawa, give them 48 hours to open the industries. Darlington Chipkanya, kiki kiki. Anzi unoudza ni muna anovota, muna anoudza pa anovotera, andisi kutanga chipindura pape hapa.
Mm-hmm.
Then Sifas Serofa Dino Chiguta, andisi kuti Serofa Dino ili ndere ku Brazil ili zita ili.
Mm-hmm.
Anzi ili kuya ami mchamanya zhenyu, then Caleb Tendai, ngawa shandise mauto kuwano waba mari enyika, waidzose, notu kuwano, wariku zuchagira mari, misplaced priority. Anzi na PC Mudoni, vanhu vararama nei nokuti havasati vavhura mabasa ndo vanhu vatinawo parizvino Gibbs.
And then what Edward Ndopara says, hi Jonga brother, can you call me now? He left his number. Mm-hmm. You know, Edward wants you to call him.
Okay.
So I think we've got the number that's out okay. there. And then we've got Walt T who says, I'm watching you guys. Mm-hmm. Cynthia says, I wish our government could just start chasing potholes on the roads as much as they are chasing vendors. Yeah, that's mm-hmm. that's a powerful one.
Mm-hmm.
And then it's one against independent. Kuloba balapa kutuwa kuchemsu, kuchemsu ti. Esu kubona kuti abantu, abakwazi abakwenza, abakwa kukulumende. Mafunu kuti benze ni ama vendors lawa. Ama vendors nga matu wazami mpilo, njalo kumeli mpilo yabo, ibe nite kakulu. Nga kutu kule msebenzi. Kutuwa kutu kuseche nsoma socha, kutu abasuse kwa kweni. Sipona gana kulunganga. Aba tingi msebenzi, babalu msele. Sloba.
Anzi, tinemteri rari.
Oh, Sloba kutu honest. Yeah. Sloba honest, ya pekumen. Honest, kunjan. Hello, honest. How are you?
Yeah.
Yeah, unjan for it.
Unjan.
Unpile ka cool. So, what do you want to do? I'm going
to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to izitrata zivalekile kudayisa matomasi amabhanana ife kugcwela amakhasi ngidrobo amadorobho angcolile baba kanti ngesikhathi sabelungu bekunganamavendors na amavendors bekhona mara bena lapha abadayisela khona kona manje sebefuna ukudayisela yonke indawo uyabona igovernment yethu yomuntu omnyama ni problemi nje ma government wonke yabona umuntu noma se problemi ukuthi at the same time sine ama vote at the same time sifuna ukuthi si enforce umthetho yabona khona lelungu ingeke yenza kale impela kuba bekho nje la abantu ngabe lelungu uyancenga ivote yomuntu omnyama ngoba vele uvele ngavote yabona amasemasi maye ngadayiswa emalokishini yonke into abayidayise kuphona uma bangayidayisa emalokishini abantu bazohamba bayokuthenga. Because mina ngeke ngiyeke ukuthenga amatomasi ngithi ngoba amatomasi awekho town ma dayiswa khona le Highlanders side ngizohamba ngiyowafuna khona.
Mm. So uthi phakathi ematown lapha no akunjalo?
Hayi phakathi ematown no akusahambeki baba abantu sengihamba kanye estradini phakathi nezimoto. Ngiyathi lapha kumapavement akusahambeki kugcwele bona la bantu abadayisayo. Unyathele izinto zabo bayalwa futhi ababekhosi ukuthi khona kumele ngifuna kuhamba khona abantu so ndawo yokudayiseka.
Aha. Hayi siyabonga kakhulu ke baba honest. Isibongo mbani?
Ngibongo baba.
Sibongile Ndlovini ungathola kusasa baba.
Okay.
Mm. So according to Mr. Ndlovu, things are not well. You know, he says vendors should actually comply and use designated places. He says if they are relocated, like what you said, if they are relocated and there are no tomatoes in the CPT, street,
yeah.
people just go out there and buy.
Yeah, they'll so, go out to the markets.
Yeah,
like,
so he says,
when we were growing up, people used to go and buy tomatoes from the Mbare market and at market stores in our areas. Though there were people who'd sell by the corner, street corners.
Mm-hmm.
But that time in the 70s, the municipal police, those who used to wear the English khaki uniform, they would come and chase them away here and there. But mostly people would go and buy from the market.
Let's hear from Ms. Mukasa. Ms. Mukasa, is it possible for people to go for you when you're selling from very far away from the CBD? So, why is it problematic?
It's not possible. Because once there is a question, there is a question about the people who are in the country, there is a question about the people who are in the country. Two, there is a business, there is a activity.
so enga draw ama customers ukuthi ebuye as Islanders Club oyezi ngikhuluma khona ukuthi ngabe ngahamba emandatri side like ukuthi isifakwe Dunlop iDunlop udala yavalwa sozabe sifakwa siphingisela abantu so sifuna lapho kulabantu khona kule business khona egcweleyo kulabantu khona okule activity 24/7 kanti sikhuluma soba khona abanye abachayisile emsebenzini yabo abanye amamisi namateacher namapholisa asustaina impilo yabo ngokuthengisa so kanti sebekhiphile amabhatshi okuba ngumamestress sebethengisa sebefaka ama-overalls okuthengisa amatamatisi so that they get the money akunamali emabhenki kulokhu kulayinelwa so ukuthi bethole amabhasifeye okuya ku-formal employment akula but bayithola sebehambe bayathengisa khona pho lapho kubhizi khona then ngibe sengifuna ukukhomenta kulowo baba othe ship out the vendors you are wrong baba whoever ikuthi asabavanga ukuthi ngawena uthi khona khona government speak to the people uhulumende wethu lo esimfakile kathesi ucomrade nankagwa upresident wethu esimfakile so far usehambe wayehlangana nama-student wayehlangana namapholisa wayehlangana labo abantu bani but uyehluleka ukuthi ekehlangane lathi sicela ukuthi ekehlangane lathi njengama-vendors sikhulume isubo zethu simkhangele esikhangele lathi sibonisana naye simbonisa ukuthi uhamba njani wazinika 100 days zokuthi uzabe sephinile imesachwa ngumgaqo but lokho bota dilidala esithiya thina esi 80% of the population esiphandle sicela ukuthi yasibone kamite thina engakasiqini kasiqine sebonile ukuthi sisabona umeli sizindulula nokuthi asinaleli eseke wahlangana lathi ubhizisana ama-china esiyanga sephose efana nephela la yena lo izimkhiphile sizacela nawo amasotsha ukuthi ekutheni
yebo makulam nonsi. So what she's saying is that you know the president Mnangagwa he has gone all over the place
meeting
including China all over meeting with you know business community
the youth,
students everybody but has avoided vendors and she says there are 80% in terms of people that are in the business sector so why is he avoiding the vendors. So at the end of the day, she says, you know, maybe the army has to rethink and do the other thing. You know,
you saw on the minister here's statement. He says that he warned of the arrest of legislators and councillors who could try to undermine the operation to gain political mileage. Uh-huh. The operation of pushing out vendors from CBDs. Uh-huh. So he's warning. Members of parliament,
to stay away. Yes.
To stay away.
Mm-hmm.
And once you get caught in between there mm-hmm. For political mileage, that's prosecution.
So, maybe Wazanai can chip in there, eh?
Yeah.
Yeah.
Mr. Wazai? Mr. Wazai, are you still there?
Yes, I'm there.
Yes, the minister has warned of the arrest of legislators and councillors who could try to undermine the operation to gain political mileage. Maybe there may be councillors and legislators or MPs who may try to side with vendors. They are being warned that they'll face prosecution or arrest. What do you say about this?
That would be totally unacceptable. It's unconstitutional. Members of parliament, councillors, those are elected representatives of the people. So if you can attend our challenges, what is the problem with that? Those are our representatives, and I don't expect the minister to think that he should not operate in isolation of those that represent us. But can I tell you the problem that now, I mean, it's procedural. So that they understand. So can I go to our arrest? I don't know if it's a question that our banana republic. We have to allow them to assist us. That's why itakawa choose Isusu, sema citizens, kutuwaende kundotibatira, mparamendi momo, makanzu, watibatire tiende sasichemo redi. I don't think that would be a good move. To me, it's unconstitutional.
Mm-hmm. Maybe you can just repeat that in English, your statement.
In full English?
Yes, what you are saying, yes.
Okay, we are saying we don't expect the minister to make such threats to members of parliament and councillors. As far as we're concerned, it's our right, it's the, within the constitution for us as citizens to go to our members of parliament, to go to our councillors with issues that affect us, with issues that affect us as vendors, because those are our representatives. They are our voice in parliament. They are our voice in these local authorities. So it's unwise. It's unconstitutional for the minister to threat, to make such threats that they will arrest them. How, why should they arrest them when they are speaking on behalf of us as vendors? We are bringing these issues to them because we are the ones who elected them. And the reason why we elected them is because we want them to take our issues further. We want them to represent us. So it would be unconstitutional and unwise for the minister to make such utterances.
Hmm. But have you ever tried to engage or meet with the new minister, Minister Moyo, July Moyo?
Yes, we tried to do that, like I've already indicated, through the permanent secretary, and we are continuing to do that. I know that we should be able to do that within the next few days, because it's urgent. It's urgent. We really need to meet him and make sure that he sees light.
Mm-hmm. And also, he mentioned some people who are selling vending space. What do you say about these people, or about these allegations that there are people who are thriving on selling vending space?
Yes. It's an issue that we've always been raising, as we said, that there are these politically connected people, individuals, who just come and claim the whole of Copacabana, the whole of 4th Street, the whole of Chitima in Masingo, and say, this is my space. So if you want to operate from this space, you have to pay me $5, $8 a day. And we call these people space barons. Space barons has been there, and we've been complaining about these people. And the existence of space barons is another reason why vendors are refusing to go and occupy the so-called designated spaces. Because the fees that they are charging, they are exorbitant. We cannot afford the $8 a day. And so the first thing that they need to do is to remove these politically connected individuals. For your own information, my brother, these individuals are proxies of directors, of senior staffers in all these councils. They are making money through these space barons, and they want to come back and accuse us as vendors of refusing to go and occupy these spaces when they know that these spaces are being used to extort money from us. So they should deal with that. It's a reality, but it's their own creation again as the local authorities. They are refusing to deal with those people. We have been reporting them to the local authorities, but nothing has been done.
Hmm. Thank you so much, Mr. Wadzai. Please do stay on the line. Gibbs, Wadzai, Waruta, Rauta. Hurumende kana kuti minister vakatyisidzira nhengo dzedare reparamende pamwe chete nemakanzura kuti vanenge vapindira munyaya iyoyi vanozotorwa matanho ekusungiswa. Hanzi andofunga vari kukanganisa, nekuti maonero avo Wadzai ndeyekuti vanofanira kunge vachiengeja malegislator kana kuti nhengo dzeparamende pamwe chete nemakanzura, nekuti vakasarudzwa nevanhu. Vanhu vacho ndo vari kutengesa mumigwagwa. Saka kana vakaita dambudziko, vanofanira kuwana mukana wekuenda kunotaurira MP wavo nakansela wavo kuti taita dambudziko rakati.
Yeah.
Saka
havafanira
kuonekwa vanhu vavo makansela kana maMP as if they are interfering for political mileage, sezviri kutaurwa naminister. Hanzi aiwa, havafanira kudaro. Then vataura panyaya yevanhu vari kunzi vari kutengesa nzvimbo dzekutengesera, space barons. Imari iyoyo, hanzi anongokuchaja. Taimbonzwa kunzi pamupedza nhamo kune maspace barons pambare pamusika, even kana kuti bhazi chairo ripinde mumbare kuti rinotsvakura vanhu rainzi bvisai mari. Taitoziva vanhu vange vashonzi vaiita mari naizvozvo, $5 makumaguma.
Sizwe ke kumama ke umkaza. Kosikazi Mkaza, kobulaya kukhona yini kona kuthiwa ngamaland amaspace baron?
Kobulawayo bebekhona, kodwa hayi, they are not much. Babekhona ngesikhathi besana ngeodlala seku-37 years eseyadlulayo, but okwakhathesi hayi kuthule, because ama-associations wonke akhona they are registered ku-city council ngabantu abayaziwayo. Laba abanye ababengaziwa when
ngiyandlela vele siphila ngayo ansho kulabanye abanambayo bengabe bekhona beqathile but kabako open like as iHarare ikutho ikukhuluma
babe vela ngapi
yabo amatekama nenzaroza ayibuya ngama buses zewe bus from ekuphokhwekho gweru Harare bebuya bezolokuzana bezosebenza la singakhumbula ngesikhathi lesano u-ex mama wethu uGrace wayesithi khona nxa abantu bethengisa befake amaflegi eZimbabwe kungakabi le hashtag yibo bona laba babengama-lenbarrels outhi babefake amaflegi bethengise mahari besala kodwa bona becollecta izimali ebantwini but hayi kungathi kuthule lokho abantu abakhona beya kuma-waiting list bamelele ukuthi bephiwe izindawo zabo ecouncilini manje futhi kancile nayo ithi kumele i-approval from i-local government i-process yangona iqinisi sibande kakhulu okuthi thina njengamalokhuzeni besicela ukuthi ngakuthiwa kuyaba lelokhuzeni kuthiwa kuyini i-demarcation umbeni kuthiwa kuyini ngesikhiwa ukuthi kubuke iBulawayo izimele yodwa ibone ukuthi yenzani izinto zayo kwezokuthi ama-problems akobulawayo ekuthithe ngabantu bakobulawayo not ukuthi sizosimelela uminister okhulumezele eHarare khona kani engakwazi kungapho ukuthi konza i-ground kunjani
yes yakuza kakhulu-ke she says space barons elibulawayo are less now but they used to be very very prevalent during the time when
before Gibbs left for the American for the Americans
something like that so she says you know they were rampant during the time when the former first lady was still there,
and many people were allegedly using her name to do all these things.
She says people were asked to put flags you know on their stands so these people come put flags and then
they charge you for the flag
charge you for the space
or for the space
yeah. So, meaning that they were actually passed from different places.
Okay.
Yeah.
We have a caller, Gibbs. Yeah. Na mkoma innocent. Magadi mkoma innocent. Hello, Mr. Innocent.
Adeng.
Aba takasimba magadi yo.
No, nagara.
Muruku ufona, muruku upi?
Muruku ufona, ndri South Africa, Free State.
Ah, tipe yo mfungwa zenyu pamusoro penyati kukurukurai.
Panyamu kukua nura nrubinu za kote wana wafari kutingisira mibuwa kwa asukuta pana za wanga hira ngutu kutika sema zimbawa mwati kwa mabasa hata te haamu wote munu haa gare pesu na pisanzi wamba watoi zote wala kushibiza nika asi munu unu ponga anu kani mbe kito opa anile
asika mkoma innocent iza asisi zinu shichaka izi tichikura taiona wanu washitengesera pambare kana nemisika yakasiyana siyana vachitotiza mapurisa vakangoona mapurisa vokanda zvinhu zvavo pasi pemabhazi nezvimwe zvakadaro illegal vending yakangoramba iripo
zvagara zviripo isi zvokuti mauto achapindira achange ichizovadzinga apa munenge mauto kanganisa mutemo ngekuti zvazvoti vanoshivisa nyika asi munhu hapana zvaangaita ngenyaya kuti mabasa acho orati kuti tigare ka vanenge vasina zvokuita togara tichishande asi kana tichizvitengesera ka zvinenge zviri nani
asika ava havasi kurambidzwa kutengesa mukoma innocent vari kunzi tengesai asi endai munotengesera kunokodzera ndakamboona rimwe bhazi Gibbs ndero mubhazi kumusha ranga rakanyorwa kunzi huchapa hatirambidzi unoziva huchapa
Yeah.
The hygienic conditions. Anzi uchapa hatirambidzi asi itirai kumba kwenyu.
Yeah.
Apa zvokunzi tengesai asi tengeserai nzvimbo dziri designated.
Zvona ndizvona kuti vari kushibisa nyika mumigwagwa asi munhu kuti agare state pamba pake pasina zvaanoita pedzisi racho vanokubesa vaona kuti imbava umwe akatama hukuake pamba raka unenge vati orit pano wakabva kumushando waya saka ndofungidza kuti iyena wabe huku yangu mazona mai saka zvekuti mauto angapindire hatirambe kuti mauto apindire asi zvimweni zvinenge vakutotsura mutemo yebasa ravo ravanofakuti vange vachiita ndinotera mwaita basa mwane pamukana uno
kumusha ndekupi kwemukoma innocent
kumusha nobvira kuchipinge
chipinge uko muri kuchecheche
Dezi hiri.
Hachingobvunzai variko kuti vari kwadi kwadi here uko.
Ndinotenda mwaita basa mwanipa mukana uno.
Ngoti dimu. Eh. Ah, mukoma innocent. Da 30 yeah. seconds zapera. Nada kuti vakwaise vanhu vari ku Daisy
hiyo. Ya imagine ya. Kujaribu.
Ndoda kwazisa vanhu vari pamuchono, ndoti munofarare sekuru ndozoti kwachina ndozoti munofarare Michaeli. Ndozende ku Daisy here ndozoti munofarare so kefasi. Ndozoenda futi kuchipinge ndozoti makadina mai tinotenda.
Mm.
Maita basa.
Ah, tinotenda zvikuru maita basa ndimwe. Thank you so much Mukoma Innocent. Mukoma Innocent is saying yeah. The government if it brings in the army, I think constitutionally that's not correct for the army to deal with such issues because those issues can be dealt with local authorities. And he thinks that that's being heavy-handed to bring in the soldiers to deal with that such issues. And also he says these people at the same time, they are littering. They should also be responsible in terms of making sure that where they sell or they vent from, their sites are clean.
Yes, we've got Lloyd Moyo on the VOA Independent page. He's saying, I'm watching from Botswana. Brian Tabete says, call me, guys, right now. Ngabeni Nyandemkonto Kumalo says, Nkona Tube, Lishona Njan. Then Musa Nkokoni says, I'm watching you in say, Beijing, China. Oh, far away lens, eh?
Yeah.
Pamela Kumalo says, where are the 2.2 million jobs? Promises, promises, and promises. When politicians don't deliver, this is what happens.
Mm-hmm.
Then she says, Bapizi, ngama vendors, abantu, imorizabo. Then Musa Nkokoni writes, kabavule ama factory, kumba ama firm, avalo, so that people can get imisebenzi. Then we've got Caesar J. Jamela, V. Jamela, says good evening, Lichona Jan.
Mm-hmm.
Then we've got Kolani Mohata says VOA, just VOA, just what VOA.
That's manje pana pati ne mutereri mukuru we VOA.
Yeah.
Anga ndirova ndakasavering.
Yeah.
Muzoba ndimwe.
Read that one.
Moses here in the Americas,
yes.
In Washington, he says, most vendors were created by government mismanagement of the economy. Therefore, the same government needs to have a much warmer heart towards the vendors because it's only human to try and survive by all means necessary before people start eating tree leaves like in 2008. Please read. I've read that. And I also have to acknowledge that Muzung Bans Nguwe is the MDCT organizing secretary here in North America province.
Yes, yes. And I'll mention that he was the first person to be on Facebook Live with on Zimbabwe Today
Zimbabwe Today show.
Yes, so we thank him so much
for
coming every time. Busani Mbusontini says, I'm there, guys. Polite Kwakuba Maposa and Sean Macheza are saying, we're watching with you. And then we've got Right Maposa who says, Abasuge ibo ababulala ilizwe labo. Labospatelen babo labo. Abasuge babochwe. Rupen Lobo says, I'm watching, guys. Silke Mangeleza says, Lame Mbogele. Noma Kabo says, unfortunately, people were too trusting of this new president. Now they are crying. Sebekalo Kuzima. It's early days. Then we've got Pauline Nube who says, I'm watching right now, guys. Then we've got Antileta Chabango who says, hello, Lichona Njani. Ngilalele in Manchester. Umusa Nkokonu Yakube Kanjaruti. The ZANU-PF government will never, ever change. Then Ulanga Nsakumbula says, I'm watching. Ntlantlabatlanga Netube is my old friend. But I know now he's with the Islanders. He says, I'm watching as well. Thank you so much, Ntlantla.
Maybe you can give Ms. Mkasa her last word.
Yes, your last word, Mkasa. 30 seconds. Katisa
The headphone dropped. Maybe.
Mr.
Wadzai, your last words.
Okay, so we just to continue to urge the government to open lines of dialogue with us as vendors because we believe that the only way that we can be able to solve this issue. They should create more vending sites for us and the desist from the blame game. Blame game cannot work if they want to correct the situation in this country. We are trying to survive under very difficult economic circumstances.
Thank you so much, Mr. Wazai. Sorry, we're out of time. We have to leave it there. We thank our guests this evening, Ms. Deborah Mkasa of the Bulawayo Vendors and Traders Association and Mr. Samuel Wazai of the Vendor Initiative for Social and Economic Transformation. Thanks to our listeners and viewers who joined us tonight on Studio 7 Live Talk. We hope you are going to join us again tomorrow. This is Gibbs Dube in Washington, D.C. Bye-bye.
Neni jonga kande meri nichitai watinotenda kwa tinokutsigira kwa muneta Studio 7. Wamwe wa China kunyika dzakasiyana-siyana. Rambai makadaro. Mwarara zvakanaka.